Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 10 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akuna dambudziko remafuta takuudza kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa Pick n Pay anokwana $50 million anotenga iwo 85 millimeters which is enough for the next 2 weeks and thereafter mali of credit pesi anonge atinawo tonga tichiita inishoti anenge arevolve kutati apawa dambudziko zvakare.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta edzimotokari.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesozistation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Ati haiko zvine izvi, we are now in queues which are kilometers long zvakare. Saka hazvina kumira.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti dambudziko remafuta riri kuramba richitowedzera munyika. Vanorwira kodzero dzevanhu vokurudzira kuti mutemo mutsva unobata dzidzo yepasi uremekedze kodzero dzevana vechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari rinonzi riri kuramba richiwedzera munyika. Kunyange hazvo gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vari kuti munyika mune peturo nedhiziri zvakawanda. VaGumbo vazivisa kuti munyika mune mafuta akawanda akachengeterwa kumatangi ekumabvuku nevanotengesa mafuta vakazvimirira, asi anoda mari yekunze yekuti abhadharwe. VaGumbo vanoti zvinhu zvakamboreruka mazuva adarika mushure mekunge vabvumidzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kushandisa mafuta aiva akachengeterwa nguva dzechimbi chimbi. Dambudziko remafuta rinonze riri kuwedzera panguva iyo kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution yakazivisawo nezuro kuti magetsi angangonetsa munyika sezvo mvura yadzikira zvakanyanya kudhamu rekariba kunogaiwa magetsi uye kuchembera kwemagwenya anoshanda nemarasha kwave kuderedzawo huwandu hwemagetsi. Nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukare avaswerawo vari mumutsetse wekutsvaga mafuta edzimotokari vanoti dambudziko iri riri kudzorera kumashure budiriro mumakambani sezvo vashandi vave kuswera vari mumitsetse yemafuta. VaMufukare vanoti kushayikwawo kwemagetsi kunorevawo zvakare kuti vagari vanenge voda dhiziri nepeturu zvakawanda kuti vakwanise kushandisa majenareta mukugaya magetsi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvakamboti gadzirikei dichana zvokuti 2 or so weeks ago wanga wakukwanisa kuinda ipesozistation uchiwana paine 3 or 4 cars wobva wangowana fuel. Ati haiko zvine izvi, we are now in queues which are kilometers long zvakare. Saka hazvina kumira zvakanaka.
Chii chikuru chiri kunyanyonzi chiri kukonzera kunetsa kwemafuta edzimotokari?
I think foreign currency zvako, because munhu wese ari ungoti Mangunjwa ndiye anofanira kutaura nezvekushayikwa kwemafuta, and tinoziva kuti Mangunjwa yake role ndeyekuprovida foreign currency ka. Saka ndinofunga kushayikwa kwemari yekunze ndokuri kunyanyisa kukonzera kushayikwa kwemafuta.
Asi tinonzwa hurumende ichipa vimbiso kuti nyika ine mafuta anoikwanira. Takanzwa kuti kune mafuta ari kumabvuku yavanoti bonded fuel tikanzwawo gurukota rezvemhando dzemoto achiti kune imwe ngarava iri kutoburutsa mafuta kuMozambique uku. Saka zvinozoramba zvichinetsa sei?
Waita zvakanaka chaizvo. Bonded fuel is bonded fuel. Hongu iri muno munyika, asi kana musati maibhadharira hairiliswi. Saka hazvina kumbosiyana kuva muno kwayo nokusava muno kwayo. Hazvina chazvakasiyana, nokuti still it will only be released kana maibhadharira. And kubhadhara kwacho uku ndokuri kunetsa.
Imi iye zvino mati muri mutsetse wekutsvaga mafuta edhiziri, asi zvakare muri muzvinabhizimusi. Tichitarisa nguva yamuri kutora muri mumutsetse nenguva yakunge muchidai muchigadzira zvigadzirwa, mungapa jekesa sei?
Mwanangu, productivity yedu muno muZimbabwe yadzikira zvisingaiti. Nokuti iko zvino kana ukaona vanhu vari mukiyu mandiri iko zvine izvi, vanodarika 1000 kana ukataura vedhiziri vese nevepetro. Saka munhu wese iyeye munhu anga achifanirwa kunge anga ari kushanda wherever kwaanga achifanirwa kunge ari, asi akamira ari mufuel. Hongu vamwe ndovaunoona hako vaine makombiyuta avo vachishanda vari mudzimotikari dzavo, but handifungi kuti productivity yacho iyoyo inozoita fanika yemunhu akagara padeski mumba kana kuoffice achizoshandirwa.
Tirikunzwawo kuti magetsi ari kunzi angangotanga zvakare kunetsa nekuda kwekudzikira kwemvura mumadhamu kunogaiwa moto wemagetsi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iri?
In fact, takatangisa kuzviona kuti magetsi aakuenda futi zviya zvakudhara zviya izvi, and as a result vanhu vaakuyuza magenerators, zvaakuyuza more diesel and more petrol. Saka maproblems acho anoramba achingowedzerana.
Zvii zvamungakurudzirawo kuti dambudziko rigadziriswe?
Hatina mari yekunze yakakwana. So kuona kwangu hangu ndokwekuti dai tagadzirisa ukama hwedu nedzimwe nyika, zvinhu zvaitiitira nani.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vaJohn Mufukari vachitaura vari paRunare muHarare. Asi gavhuna vereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vanoti nyika haina dambudziko remafuta mushure mekunge bhanga ravo radira mari inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yekuamerica yekutenga mafuta. Dr Mangudya vanoti mari iyi ichawanisa nyika mafuta anosvika marita mamiriyoni makumi masere nemashanu, ayo anokwana masvondo maviri. Panguva imwe cheteyo mamwe mafuta anenge achibhadharirwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hakuna dambudziko remafuta. Takuudzai kuti izvo maletters of credit akaiswa atakapa kufiki rino iri anokwana $50 million, anotenga iwo 85 milliliters, which is enough for the next 2 weeks, and thereafter maletters of credit ese anga tinawo tonga tichita imeshoti anoita revolve kuita kuti hapawo dambudziko zvakare refuel.
Uko vamwe vari kuchemawo kuti mafuta arimo munyika asi mari yekunze yekutengesa mafuta ndoisiri kuwanikwa.
Aiwa, yajonga zvinenge ndezvekuda izvi. Masupplies efuel anoisa fuel kumasasa, then toita anonzi maletters of credit anova iwo madebt instruments anopa kumasupplies kuti ariteriritsi fuel yavo vokumasasa ionza muma service stations. Zvino hazviri izvo zvakati taiita, zviri kuitika izvozvizvi. As we speak right now, masupplies ari kuisa fuel kumaservice stations.
Saka tingaona zvinhu zvichishanduka here mukupera kwesvondo, nokutonzwa kuti mitsetse yakakura zvekuita makiromita?
Kukura kwemitsetse hazvina kuti hakuna fuel. Kukura kwemitsetse kunoziva kuti pane fuel iri kutobuda ipopo.
Tinotarisirawo zvakare vamangudya kuti zvinhu zvinodai zvichiti zvikagadzirisika mwedzi umwe chete zvorambawo zvichienda zvakadaro. Chii chiri kuita kuti masondo maviri matatu zvinhu zvonaka zvoipa?
Zvokuita ndezvokuti maletters of credit ane 3 processes. Chekutanga unonzi establishment, chechipiri confirmation, chechitatu delivery yefuel against those LCs. Saka pakashaya inonzi synchronization yakakunaka. Pambodano is ma time differences nokoza kuti vanhu vomboita what they are doing, but otherwise it's mainly because people need to know kuti fuel iriko, vasavhunduka nokuti fuel ikudirivwa.
Vanga vari gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vachitaura vari paRunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vaudza gurukota rezvezviwanikwa uye bazi rezvemamiriro ekunze reEnvironmental Management Agency kuti vaone kuti mugodhi wematombo kudombo shava wotanga kucherwa here kana kuti kwete nekambani yekuChina yeAihua Jeanye Company iyo iri kumirirwa muZimbabwe neGeoglobal Environmental Solutions. Nyaya yekucherwa kwematombo munzvimbo iyi yakonzera mutauro wakanyanya munharaunda iyi. Vamwe vanoti vanhu vakawanda vachatamiswa misha yavo, asi vanomirira GeoGlobal Environmental Solutions vapesi mudzidzwa varamba mashoko ekuti vanhu zviuru makumi maviri vachatamiswa. Kuti tinzwe zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko uye varumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi, avanoti dombo iri harifanire kuputswa sezvo rakachengetedzwa senzvimbo yekushanyira.
Kune project yakawanikwa nakanzira wenzvimbo iyoyo, kanzira weMGC, saka ndokunge ataura naDA wenzvimbo yacho anonzi Prisi Kadhuve, vakawana mainvestor avo emachinese vakuda kumana kwari. Pazvangu omera chete ndepekuti nzvimbo yavari kuda kuuya kuzimaina yacho inzvimbo ine cultural heritage, itori nemaarchaeological sites ndokune marock paintings kudhuze neikoko. Saka takanzwa kuti vakamachina iwayo vane kambani inovamirira muno yeGeoglobal. Kambani iyoyo ndokunge yatotanga kuita basa pasati patomboitwa kana consultation, vasati vawana inonzi EIA report. Saka izvi zvakabva zvakanganisa vanhu votanga kubvunzana kuti zvakambotanga sei. Pakutanga vanhu vaifungidza kuti pamwe MP ndiye atengesa gomo, ndokuzoonekwa kuti aiwa paita mitsangano miviri, ndozoonekwa kuti aiwa zvina chii, zvina mhora mukati, zvina kanzira mukati, zvina DA mukati. Ndo vatoita musangano neGeoglobal, vatoita musangano nemachina, vakatovimbiswa zvavavimbiswa. Vanhu vangavimbiswa kuvakirwa zvikoro, kuvakirwa maclinic. Asi chatakazoona manje tainyepwa kamapepa eGeoglobal wacho iwayo kuti pane mari 500 million ichadakiswa zvazviri zvemanyepo. Vonyepa zvakare kuti mabasa achange ari about 500 jobs, iwa apabepa ari 40. Vonyepa zvakare kuti hakuna munhu anodzingwa, uchinatsoona kuti pachange pachirohwa madhihora acho it within 5 kilometers, patori within 500 meters, patori nedzimba dzevanhu. Saka zvese izvozvo zvazvingombunyikirwa.
Makanga taurawo here nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenyaya iyi uye vakatiwo kudi?
Nyika MP takataurawo nemutungamiri wenyika tikavazivisa kuti ndo zviripo. Vakati vanhu ndo vanesimba rokuditemaina, asiwo vari kuonawo sokuti aiwa kana kupo kune marock paintings kunofanira kuchengetedzwa. Vakanditi nditaure naminister of mines, tikataurawo zvakare naminister of mines, vakanditi aiwa vanhu ivavo havasati vapuwa mvumo yekuvemaini.
Mumiriri weGoromonzi East mudare reparamende vaEnergy Mutodi vanova nhengo yeZANU PF vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo kanzura wekwaZimbiru kuri kuda kucherwa matombo vari nhengo yeMDC vatapiwa marima. Kuti tinzwe maonero avo.
Kune kampani inonzi GeoGlobal ndo iri yakauya nemapepa from the Ministry of Mines ichida kuzoita prospecting, kuzotsvaga kuti uone kuti ingakwanisa here kuchera chizvicherwa zvekwari ikoko. But now pakazoita an incident yekuti mumaconsultations ayo ayaiita pane mastakeholders anofanira kunge aripo, pakazopindawo ndofunga ndingati matsotsi aida kudefrauda mari from that company. Saka vakazouya vakutaura zvisirizvo kuvanhu, vachinyeba vanhu kuti vari kuda kudzingwa 5 kilometers away from Zimbiru, vachiendeswa kugokwe, vachiendeswa kupi, zvinova zviri zvemanyepo zvakanga zvaakuitika ipapa.
Asika tiri kunzwa ivo vamwe vachiti imi sakanzura nevamwe vakuru vemunzvimbo madzishe vanenge vakapuwa mari yechioko mhomwe, zviri kufamba sei?
Right, ini handina simba rekuti ndipihwe mari yechioko mhomwe kuti nditengese gomo reruvare. Zvinhu izvozvo zvinotoitwa nematsamba anenge kuministry of mines vachitodzika vakadaro. Tinoteti panotoitwa consultation, kubvuma kwevanhu kana kuramba kwevanhu, hapana pakambopinda kutengeserana ipapo. Anova iwo manyepo emunhu akanga anyimwa mari kuGeoglobal, aida kuimpersonate as the trust chairperson, because palaka uya vanhu ava takavabvunza kuti what will be the benefit ye ward, because munenge muchiremita mari ku government mo remita ku mopa omutero ku council, ko isisu se community chichati munotipa. Vakati pazvinhu zvina zvinova izvo kuti vaitiwo hativake komboni, vanhu vedu vachange vachibva muward muno. 2, manational events vanenge vachitibatsira. 3, vachange vachitibatsira nokugadzira maroads edu. 4, vakati set up a community ownership trust inova iyo yakazobuda tsotsiro koronyera raida kunoba mari rakazouya rakunyepera vanhu kuti vanzi varoda kudzingwa from Dombosha.
Kanzura wekuzimbiru vari nhengo yeMDC vatapiwa marima vachitaura vari parunare kuDombosha vana Blessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pana dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa chetogati kurumei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipini kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika pm. Musakanganwa
tombotarisa Africa. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kuratidza kuti richakunda musarudzo izvo zvichapa kuti ritonge kwetemu yechitanhatu, zvisiya kuti tsveiri rikoma nepamusana peuori pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu mumadzopfunyiki. Maute emuFrance ari muBurkina Faso abvisa muhunhapwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvina zvichitevera kurwisana kwakaitika neZuro Manheru, uko kwakasiya mauto maviri afa. Mauto emuSudan akabata goridhe rinorema makirogiramu 240 nerimwe kubva mundege yakanga yamhara muKhartoum neZuro. Izvi zvakapasi urongwa hwekuferefeta kuburitswa nekupinda zvinhu zvisiri pamutemo. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose ranyorera paramende tsamba richitenda zvikuru urongwa hwekuwandudza mitemo inobata dzidzo yepasi. Sangano reHuman Rights Watch rakasvitsa neZuro gwaro raro kumunyori weparamende kuburikidza nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, amai Priscilla Misahera Mushonga, richiti rinodawo kuona zvimwe zvinhu zvichiiswa muEducation Amendment Bill kuitira kuti kodzero dzevana dzichengetedzwe nemo. Sangano iri rinoti hurumende inofanirwa kuona dzidzo sekodzero yakakosha. Nekudaro riri kukurudzira kuti dzidzo yepasi inge iri pachena uye yakachengetedzwa nemutemo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadewa Mavinga, vanoti bhiri iri rinofanirwa kuona kuti mitemo yepasi rose inobata vana vechikoro yarewa uye kubvisa zvachose kurangwa muzvikoro kwevana vanenge vakanganisa. VaMavinga vaudza Reichoto weStudio 7 kuti madzishe nemasabhuku vanofanirwawo kuona kuti kodzero dzevanasikana dzaremekedzwa sezvinodiwa nemitemo yepasi rose.
Isu seHuman Rights Watch tora tichitenda paramendi yeZimbabwe nebasa guru rayatanga, uyezve tichitenda basa riri kutungamirwa namuzvare Priscilla Misahera Mushonga panyaya dzezvedzidzo, tichitsinhira kuti hakuna mwana anofanira kushayiswa mukana wekudzidza nezvipi hazvo. Tanyorawo zvakare tichijekesa kuti tsvagurudzo yatakaita gwara ra2018 muZimbabwe takaona kuti kune vana vakawanda vari kutadziswa chikoro nenyaya yekuti vanenge vachishanda muminda muminda yefodya kunyanya. Zvinova zvinokuvadza utano. Tikatsinhawo kuti vana vanenge vaine pamuviri havafaniri kukoneswa chikoro nemhaka yekuti vava nepamuviri. Hurumende inofanira kuti ione zvaingaita kuti vana ivavo vaenderere mberi nechikoro chavo vasakoneswa nechikonzero chepamuviri.
Vamavhinga, ndezvipi zvinotokana nazvo zvamuri kuona imi zviri mubhiri irorire risati rapasiswa semba?
Aita dambudziko rekuti munharaunda vatungamiri vezvematongerwo enyika zvakarewo vetsika nemagariro vari kunyanya kushoropodza nyaya yekuti vanasikana vanenge vabata pamuviri vakwanise kuenda mberi nechikoro. Isu tinotsigira kunguva yekuti zvakanaka kuti mwana wesipashayiwe anosara kunze. Zvinazvo isi ndezvekuti gwaro remutemo iri raita musiya paduku panyaya dzezvekuti vana vese kudanho reprimary nesekondari vawane mukana wekuenda kuchikoro. Chikuru chiri kuvhiringa inyaya yezvemari dzemaschool fees. Tanga tichida kuti mutemo uripo uyu una kugadzirwa utaure pachena kuti hakuchisina zvachose nyaya dzekuti vana vanofanira kubhadhara maschool fees uye zvekuti vanofanira kudzingwa kana vasina kubhadhara maschool fees, nekuti ndo chimhinga mupinyi chikuru chinotadzisa vana kuti vaenderere mberi nechikoro munharaunda dzakasiyana siyana mukati meZimbabwe.
Pane nyaya yanetsa vamavhinga yekurangwa kwevana vezvikoro vanenge vatadza kana kuti vanenge vaita zvisina kunaka. Sangano renyu rakamira papi panyaya yekurangwa kwevana vechikoro?
Isu sesangano rekodzero dzevanhu takamira semusambangwenzi pakuti vana havafaniri kurangwa neshamu zvachose, nekuti kuchikoro kodzero dzavo. Tinotendera isu kuti kuremekedzwa kukodzero kunoreva kuti dziriko nzira dzakasiyana dziriko dzinoita kuti vana vakwanise kutsiurwa dzisingasanganisiri kurohwa. Nyaya dzekurova vana dzinokurudzira mhirizhonga imwe isingazoperi inozosanganisira tichizoona mune zvematongerwo enyika. Saka isu seHuman Rights Watch tinoti kwete 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 kwete, nyaya yekurova vana haitisiyo.
Vamavhinga, sezvo muri vesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kupawo here maonero enyu kuti muzvikoro umu zvinge zvichitora matanho akaita sei mukuranga vana vasingashandise kurova?
Hongu kwazvo kwazvo tinoziva kuti tinokurudzira zvakare vari kutungamira vemuzimba kuti vadzidzewo munyika dzakawanda kunyanyei South Africa kwakatsiurwa vanhu anenge akanganisa kunzi chimbomira uri parutivi wasvika pakuti kuone kuti watadza pati ungagadzirisa nenzira nzira dzese izvozvo hadzisanganisire kurova. Uyezve ngatiregei kufunga kuti kurova ndokunoita kuti munhu apinde mugwara. Vazhinji kushandisa Bhaibheri kuti kana asingarovi anozova nhina, anozova nharadada, anozova hadzisi nguva yatare yekuti vana vanofanira kungotsiurwa vowaniswawo dzimwe nzira dzekuti kana achinga anzi une zvashaya kana kuti mumwe mugove yaunowana ukaita zvakanaka unopuwawo mugove wakanaka. Zvese izvozvo zvinokurudzira vana nenzira yakanaka zvisina kuti varohwe. Vakarohwa mwana haazomboteereri zvachose, anozova nhini.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadi vamavhinga vachitaura vari parunare muLondon naRay Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kuenderera mberi tichitisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tinzwe kuti vari kuti chii.
Nako music.
Maria. Kuzitambira
Nelson Madani. Ndoda ngoti zvangu ndichitsigira vakadzi pazvairere kucelebratewa kweholiday yavo. Zvinhu zvakaoma munyika musina mafuta. Varume tisawedzera kushupika kwevakadzi pakuti vane vachifunga dzimwe nguva vasina mafuta etowedzera zvakadzi. Varipo vamwe vakadzi munganatsotaira pazvairere kupemberera kweholiday yavo. Vanogona kutorobwa nevarume pazuva reholiday asi riri zuva rekuti vakadzi vafane.
Taurai tinzwe mukoma Clever kwakadi Cape Town.
Zvako zviri kuchema nehama dzedu dziri kuZimbabwe zvitenge zviramba zvinokwira nguva nenguva.
Saka poitwa sei mukoma Clever?
Vatungamirira vadai vataurira vagara pasi vataurirana vamunangadza navachamika vataurirana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika nekuti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chevanhukadzi chemutambo wecricket chatarisana nekunyora peji idzva munhoroondo yemutambo uyu muZimbabwe, apo chiri kukweshana nenamibhia nesvondo muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kwata ichi chiri kupinda munhandare yeHarare Sports Club nesvondo chine chinangwa chimwe chete chekukunda Namibia nekubudirira kuenda munzira yekugumisira yemakundano T20 World Cup ayo achaitirwa kuScotland muna Gunyana. Zimbabwe yakunda mumitambo yayo yese mitatu yemumagungano zvekuti kurova kwayo Namibia kunoipa tikiti rekuzosangana nezvimwe zvikwata zvemhiri kwemakungwa izvo zvineo chinangwa chekuendawo kumakwikwi aya. Chikwata chevanhukadzi ichi chiri kuda kutsi vakukundikana kwakaita chikwata chemachevrons kuenda ku2019 World Cup pamitambo yemakwalifiers iyo yakaitirwa muZimbabwe gore rapera. Mutevheri wemutambo wecricket vakudzaibere vanoti mushure mekudambura Rwanda neMozambique zvine mutsindo vari kutarisira kuti Zimbabwe haisi kuzotambisa Namibia.
Rwanda yakapondwa-pondwa, Mozambique yakapondwa-pondwa, ndikufara nazvo ende ndikutarisira kuti ezvinezvi ichaponda futi Namibia yacho because ini ndikufarira matambira kuita vasikana vedu.
Mutsigiri wemi West Rhinos muzvare Sekai Majindu vanoti Namibia yanyanya kudherera Zimbabwe vachitiko kudherera uku kuri kupera nesondo.
Namibia yanga yanyanya kuti dherera izvo hatikutozoirova chatiri kuda isikuenda kuWorld Cup.
Mongorori wemutambo wecricket Vafarai Kambamura vanoti zviri kuitika izvi zvinofadza zvikuru uyezve zvinoratidza kuti mutambo uyu osimukira zvikuru kunyanya muvanhukadzi.
Ndikuona kuti cricket muno muZimbabwe kunyanya kuvanhukadzi iri kusimukira. Isusu varume vakatadza kukwalifaya but vakadzi ava vari kusimudzira flag yedu yeZimbabwe ende zviri kutorakidza kuti vakadzi ava vachatoenda kumberi.
Chikwata cheZimbabwe ichi chiri kutarisira kuti Modesta Muchipaka achasimudza nyika yese achikanda maruns ari kudiwa kuti vawisire pasi Namibia iyo inowanzo varova. Muchipaka ari kutara ruyamuro kubva kuna Chipo Mungeri tipa na Mary Ann Musonda avo vanga vachibhebha moto munzira yekusvika mufinari.
Tinotenda Kariati. Musakanganwa chirongwa chedu cheLife Talk apo tiri kutarisa nezvedambudziko remafuta edzimotokari pamwe chete nemagetsi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dambudziko remafuta edzimotokari roramba richinetsa munyika, asi gavhana webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti mafuta azere munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ibe khona for a week iminyamalala. O kubuye kugcwala idizili, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petroli idizili ingabi khona, So into yangona is very erratic ukungayizothi ngabe uyavuma every level yemali ekuthi kwenele sikusitoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awephethulo lulokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impelansonto.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izethu sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi oseluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usiba lukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali izigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abeselungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedale lekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga la mafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu lekariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Madoma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidinga ngipho yena leyo imali iza kuba khona maybe njengokutsho kwabo bethenga i-fuel iklasi another 3-4 days kuthiwe week kungani ukuthi ehlwe after that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela i-fuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala i-diesel i-petrol ingabi khona kumbe kube le petrol i-diesel ingabi khona. So into yangkhona is very erratic ukungayizwa ukuthi ngabe uyavuma every level yemali ekuthi kwenele sikusitoka i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem yena leyo ebakhona. Sengenele sikusitoka ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena leyo asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje nakhona lapha eGwanda sile 5 days singela-fuel ize yabuya namuhla egarajini elilodwa. EQ ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibathatha ukuthela ekuseni kathe sakusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngathi yena le ezathola imoto aku-drive zizayibutha isilast a few days sinde sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi ekaripa aphansi sizavuma ngoba sila ndlela esingakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisikho. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanke bari kathesi iwanke ikholeyari sidilizi literal sidilizi ngilandela izisko ngenxathi kwehluleka nje umanager ukuthi izinto zime zingereliable continue kunjalo. So hayi i-excuse nje siyitholayo akula reason ukuthi uyewanga kula malahle akula malahle ayiwanga amalahle ayingenjani ayinga kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanke.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asila mali yethu estable eqinileyo yikho kwezukuthi sibe lama-problems wonke wona lawa angeke sithembe i-United States dollar Baso malithi.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo ingcwethi icubungula izombusazwe sixoxelaye esegwanda. Lo umsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amanengi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitichini seCaribe siza kwehla kubangelwa ikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningilesigayo elokichini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathibani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla khathesi isikolo bezivulo abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba ahambe ekuseni azazaye buyantambama ngitshone vele engazange ngenisebenzi and i-customer ngeza kuyibekezela iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shuwa isikolo zivulo ngapha amagetsi uyabo wathengile cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi thina kweZimbabwe sawazi shuwa.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithola senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba impahla sezifile kuyatsha amafriji kuyatsha everything abantwana esikolo bahamba bengadlanga ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuka geze ngo-5 ngoba usukusutsha amagetsi abe vele engasekho sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele beye esikolweni siya-ayina, akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi ukuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu. Hayi, iyadura la ayithengeki kunzima.
Amabhizimusi, izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uzulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphekwa eCaribe selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edalela eParliament ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni ye Jameson e Harare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso ye Amnesty International isebenzisana labe Zimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Ikathe ngokuthi ngiyezabelo khathesi abantu yabona lapho kube lemonakalo echene ochimani mani labo chipingi eminye imsakazelo yapho ngubuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho lemisakazelo kodwa ke ngawo lo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo.
Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edalela eParliamente AA Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshelela umhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale leParliament loludaba.
Samelela ipolicy framework kaHulumende sikhangelela ukuthi ama stakeholders kumacommunity radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe neframework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komiti ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangani ngamakhalanga ngamazulu kabe le radio yabo ezabatshela ngolimi abaluzisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa kuntuduko indawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether he read you, but when I was born in our I'm a changan a kid is changan a sab, I'm a vendor a guitar, okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Velo Zondo, ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo, esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda, bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi-download i-application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1,000 shillings. Kuthi ilicense yona izoba yi-30,000 shillings elingana le-$30. Kukanti-ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanxuswa kumele wehlukane le mali engange-$2,500 United States dollars.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama community radio stations. Lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa ele Zimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le Africa kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selile misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuthi ba ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni ezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangelani into leyo liyahamba njani le? Into le ayilaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhetha bonke eCongress kodwa kumama Thokozani Makhubhe. Umakhubhe lo udalwa ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle. LiNdebele nxa sikukhanyele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi kona usengani sekuthathekile. Wabona ukuthi no, angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele. Kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emaNdebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Wothi sibone silo baba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho. Isinqumo sibekiwe sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha. Umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uThamisa naye vele liloya oyazi umthetho. Kwakumele ukuthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe okwesikhathana and then i-Congress ma isifikile sengakhethwa okusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anti abantu besintwini vele ngabe baphuma into enze MDC cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapha ababhalwe khona.
UJohn cacca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uTsvangirai into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefithi kababenefithi lutho. Into abayenzayo ukusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekele inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithuthu zenja ziphelele ebuyena.
Ziphelele emoyeni vele kakulancwe. Abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekela nelento ezihlanganele abantu lezindeni zisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana. Nxa sikhuluma ukuthi ngikhona thina ezabantu besintwini siyarojwa. Uthola uthi singama tribalist but bona into abayenzayo ayibonakala ukuthi yiku tribalism yini khona lokho.
Lapho ke sizwe uGibbs Dubele labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ibulenjini bokuxhumana obeFacebook ukukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarbara Fields. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngocweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastlelaka Premier Soccer League lihleze endaweni yesine kungalani yemiklomelo, ikanti iqembu leHighlanders lona lihleze endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kumidlalo yemine lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqakane lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intathelo zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but we've lost the same way we've lost.
Siyafana nje. Thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozokuba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastlelaka Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo, iqembu leHarare City lihleze endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke yamanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kumidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leMshwane Stars lizaqhingelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Uhlelo Was a Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo weAfro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Aba banengi abahlabeleli abacula umdumo weAfro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala ngombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Selokhu ngababalangathi
mina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulele endaweni okuthiwa kwaNkosikazi. Ngafunda iprimary yami eLukala, isecondary ngayenza eSiganda Secondary School. Ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengileqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila.
Umbambo obecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz. Njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho.
Ngine album eyodwa ethi Lungiselana Abantwana nesingle eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami uMtswana, ithi yona umuntle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazwe ukuthi udadewenu muhle, umfo wenu muhle, ukwenzeka ukuthi abantu bahlale bebambe.
Uyelona ngamini
engangilitshela
ngayo loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule kakabili amadlalade amaningi
yamthanda lomuntu ngenhliziyo yami yonke
umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys bathi ma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi mfokababa njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi ithalenti lakho ungaliyekeli ngasengivula-ke lamenye igroupu ijazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international ngasengithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene kujazz hhayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye kodwa nguye kodwa lumuntu ngiyamthanda
phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngaphi
thengani izingoma zabahlabeleli libathandayo kakhulu umuntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo mina ngitholakale ke ku-Twitter Instagram it's zimw_zw ungachecka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7 ngisithi Nkosi ibe nani amen
Pandela emzansi uzimdabule ngomculo wakhe ohlakazayo e-Afro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempelasonto emnandi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
ngiyamthanda futhi naye uyangithanda ibona ngezenzo salambe
yebo-ke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala iSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.